group yedu tanga 38 maZimbabwe. Takabva kuVenisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka tikakwanidzireno, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kucity yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborder. Paborder ndo painetsa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kutuma Ukrainians across nemadzimai nevane vana and then yeso ndo patakazokrosa. Patakazongokrosa border takabatwa zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidhi rekuHungary, takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva paborder kusvika kune imwe city inonzi St. Peters, guta reSt. Peters riri muHungary. Tikanogara, tinoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration. Tikanopiwa mapermit yekuti tinge tichigara muBudapest. Tikapiwa like ma 30 days like kwemwedzi wese.
Manga muri kutini makatambirwa zvakanaka, ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kubhilini vanonzi ambasada Mashingaidzi, ndo vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth Africans, ndo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndei emarefugee kana kutichi?
Mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri. Asi isusu tisati tatosvika kumaoffices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matikets ekuuya kuZimbabwe. Saka panga pasina nidi kuti titore emarefugees. Saka tese takangotiwa matemporary permit ekugara like tongoti in 30 days taizwa kuti patinozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muHungary.
Muchibva ipapo mbazva zvodi?
Tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima. Takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuita guru rekuHungary. Vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara. Saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko, makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Panga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHungary. Saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro vapa vakangoti gurupu rimwe rakauya sanhasi, rimwe gurupu rikauya samangwana, tikabva tatoenda tese.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika March 26.
Muri yakakutambirai seiko?
Vakafara chaizvo.
Pari zvino shiro yenyu ndeyei?
Ndava pane imwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asi nemamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystem yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka, toona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa. Nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara, vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvinhu zvakaoma munyika. Vamwe ndovanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vane stress